kwaakagande primary ndopatakararira takaata amuka makuseni tikadarika parozi pachikuwa primary and secondary school tikabvapo tikaenda pakatiyo then tabva ipapo ndopatazosvika pamashambanana.
Nezuro makaa muine dambudziko ramakaa mambosangana romushure mekungwe mambotyisidzirwa nevenzvimbo iyoyo, nhasi hamuna here kusangana nematambudziko?
Zvakatoitika nezvokuti Nezuro patakabva kundosubmita petition yedu kudistrict office takapretendwa nestate agent wataka achitotaura kuti haimimi sei majuza kuzumba manamba pfumwe instead of other areas in Zimbabwe when in actual fact you know kuti kuzumba panapa mumwe izvi ezanpf stronghold. Saka Nezuro manheru takazoringirwawo nemayouth tikatotorerwa chikafu nemvura yedu yokumwa zvokuti nhasi tatomuka tiri very desperate tichitobhega mumavhillage ari surrounding.
Asi muri kuwana here rutsigiro kubva kuvabereki vemunharaunda yamuri kufamba nayo?
Ya, rutsigiro rungati Nezuro takanga tine rutsigiro rwakawanda chaizvo because isisu takanga tiri 15 executive members but my villagers sympathized, they joined us. We made a total number of 51 vangava vari pamati Nezuro but iko zvinezvi madzidambudziko ratikuita nderekuti vabereki vari kudzvinyirirwa and vari kunzi kana mukajoina vanhu ava it is going to be suicidal. Saka nhasi we proceeded tichingova a national executive council.
Saka nhasi makwanisa kufamba mutunhu wakareba zvakadii?
Nhasi ndakangoti kubva panyaganhwe primary tafamba 20 kilometers kusvika pamashambanaka. Tata pefunga kuti torestar tiri pamashambanaka then mangwana todarikira kubva ipapo tichipfuurira nerwendo rwedu.